United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere 380.
Vanofanira kurangarira kuti denda raita mukurumbira riri kunyaya kumhanya reCOVID-19 harisi kubva kunze kuZimbabwe, rakatangira mukati meSouth Africa.
South Africa inoyambirwa kuti isapomera mabhakure mhosva yekuunza coronavirus kuSouth Africa.
Takaendesa mutungamiriri wenyika kumatare edzimhosva dzepamusorosoro mushure mekunge varatidza kuti vari kutadza kufifila zvinotaurwa neconstitution of Zimbabwe.
Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoendesa mutungamiriri wenyika kudare repamusoro redzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere 380, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vatatu kuBulawayo, Manicaland neMashonaland East. Vanhu mazana manomwe ane makumi manomwe nevana 774 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Mazana mashanu ane makumi manomwe neumwe vavo vachibva muHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi matanhatu nevana 164. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevasere 98 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nemumwe 41 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevashanu 15,265. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi manomwe nevana 11,574. Ichitevera kudzikwazve kwemitemo yokurwisana necoronavirus inoti vanhu vagare mudzimba dzavo muZimbabwe nemuSouth Africa, vanorwira kodzero dzevanhu vanoyambira South Africa kuti ichenjere kuratidza seiri kupomera mabvakure mhosva yekuunza coronavirus muSouth Africa. Izvo vanoti zvinogona kukonzera kurohwa nekumbunyikidzwa kwevabvakure zvekare. Mazuva maviri apfuura, South Africa neZimbabwe dzakadzika mitemo mitsva yekurambidza vanhu kubuda mudzimba, kufamba-famba nekuungana. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadewa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti zvipokopoko nemauto akaendeswa kubhodha reSouth Africa neZimbabwe zvinoratidza sekuti South Africa iri kupomera vabvakure mhosva yekuunza COVID-19 muSouth Africa. Izvo vanoti hazvisiri zvechokwadi.
Denda reCOVID-19 ranyanyisa kuipa kunyanya riri kuSouth Africa. Denda iri rinonzi rinokurumidza kutapuriranwa kufamba muvanhu zvakanyanya, zvekuti matanho atorwa nenyika yeSouth Africa ekuvharazve kuti vanhu vagare mudzimba zvakanyanya anokosha, nekuti anobatsira kudzivirira kufamba kwedenda. Anobatsirawo kuti hurumende nezvipatara zvigone kubatsira vanhu nekuti vanenge vari vashoma vanenge vachienda kuzvipatara. Tanga tichionawo zvakare kuti nyaya yekufaranuka kumwawa wakuenda kunzvimbo dzekufara, nzvimbo dzendufu yanga yakanyanya zvikuru muSouth Africa, zvekuti matanho atorwa neSouth Africa akakosha, anogona kubatsira kudzora kupararira kwedenda reCOVID-19.
Ko pane zvaitwavo neZimbabwe munozviona sei?
Matanho atorwa neZimbabwe ekuti vanhu vagare muZimbabwe zvakare akakosha, asi dambudziko guru kuZimbabwe nderekuti hapana kuvatungamiri ari kutaura zviri kuitika muzvipatara, kuti muzvipatara hamuna mishonga, muzvipatara hamuna zvinodiwa zvekugadzirana nedenda reCOVID-19, uyezvewo kuti ndeapi matanho achatorwa nehurumende kuyamura vanhu vanenge vanzi ngavagare mudzimba asi vasina chikafu, vasina imwe nzira yekuzviriritira nayo. Uyezve dambudziko guru nderekuti mapurisa nevatungamiri vekuZimbabwe vaakuita sekuti kusunga vanhu ndiyo nzira yekugadzirisa dambudziko reCOVID-19. Zvisiri izvo, nekuti iko zvino vanhu vakasungwa vakawanda vari mazana nemazana vachinoiswa muzvitokisi zvinozarisa, kusina zvikwanisiro, vanhu zvotobva zvava nzvimbo dzinonyanyisisa kukonzera kupararira kwedenda reCOVID-19.
Pane zvamusingawirirani nazvo here pane zvaitwa nehurumende yeZimbabwe?
Rimwe dambudziko raitwa nehurumende yeZimbabwe nderekuti ranyanyisa kuomesera varombo vanoshavashava, vanotambudzika, nekuti ravhara zvese, asi nhandare dzendege dzaramba dzakavhurwa. Vanofamba netsoka vanonzi vachienda kuBeitbridge ndo vavharirwa. Mahotera anoramba akavhurwa, zvicherwa vanoramba vachiita basa ravo. Saka zvoita sekuti vari kuomeserwa chete varombo, asi vane mari nechekare vanoramba vachiita zvavanokwanisa kuita pasina anovabata. Saka panoda kunzi pagadziriswe mutemo kuti ubatsire vanhu nekubatsira nyika, kwete kuita sekuti kuomesera vanhu, nekuti tinoziva kuti kubatsira vanhu hurumende yeZimbabwe yanga isiri kubatsira. Vanhu vari kutambudzika nechekare ngapaonekwe kuti vanhu vanobatsirwa sei panguva yekunge vakavharirwa mudzimba vachinzi denda risapararira reCOVID-19. Nekuti zvikasagadziriswa izvozvo, vanhu vanoramba vachibuda panze vachitsvaga kurarama, zvisinei nekuti mapurisa ari kusunga kana kuti kwete.
Munofungei nematanho akatorwa neSouth Africa maererano nekurwisa kupararira kwechirwere ichi?
Gurukota rezvekuona kwemukati nemapurisa nekuona kwezvinoitika mukati menyika, vamosoledi vari kutungamira kutumira mauto kuBeitbridge kuna Limpopo, vanofanira kurangarira kuti denda raita mukurumbira riri kunyaya kumhanya reCOVID-19 harisi kubva kunze kuZimbabwe, rakatangira mukati meSouth Africa. Uyezve ngavaone kuti maitiro avari kuita haazope kuti zvoita sekuti mhosva yekupararira kwedenda iri kune vari kubva kunze, kune dzimwe nyika, kwete mukati meSouth Africa, nekuti zvinokonzera zvakare kusimukira kwemweya wekuvenga vanobva kure, kwezenofobia wagara unova dambudziko guru muSouth Africa.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadewa Mavhinga, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi nekuvabatsira kuti vawane zvigaro zveutungamiri reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti raendesa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumatare edzimhosva kuvamanikidza kuti vatevere bumbiro remutemo mukupa vanhukadzi zvinzvimbo zveutungamiri. Mukuru weWalpe Muzvare Stabile Dewa vaudza Studio 7 kuti nyika zhinji dzave kukurudzira nekupa vanhukadzi zvinzvimbo zveutungamiri mumabasa muparamende nemuhurumende.
Suve Women's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPI, takabatana nemamwe maorganizations akaita seZwala, WILSA neZimbabwe Human Rights Forum, takaendesa mutungamiriri wenyika kumatare edzimhosva dzepamusoro soro mushure mekunge varatidza kuti vari kutadza kufufila zvinotaurwa neConstitution of Zimbabwe pa section 1756 and 8, iyo inotaura about gender equality, apo pavanenge vachiappointa macabinet ministers. Mukatarisa mucabinet medu, madzimai mashomanana pavakaappointa cabinet yavo, madzimai aingova 6 chete out of 20. Izvo zvinoviolata constitution yedu, so takaendesa nyaya yedu kuhigh court.
Dare redzimhosva rakatambira nyaya yenyu here? Rakati
takangomirira kuti tinzwe kuti zvii zvichabuda mukoti iyoyo, sezvo isusu tiri kufila kuti nguva yakwana kuti madzimai akwanise kuwanikwa achipinda mumapositions akaita semumakabhineti, makuitawo MPs nemacouncillors vachipinda mumapositions ekuti vakwanise kutora chinzvimbo chavo che50% sezvinotarwa neConstitution of Zimbabwe.
Sei masvika panhano yokumhangarira mutungamiri wenyika kumatare edzimhosva?
Izvi hatisiri tega tiri kutozviita kukinya madzimai anoshandawo basa rakafanana neredu rekukurudzira kusumudzirwa kwemadzimai. Vakawanikwa vachiendesa hurumende yavo kukoti, uko kwakasvika pakunopirwa mutongo wokuti President Kenyatta vanofanirwa kudissolve parliament yavo kuti izadzikise zvinotaurwa neconstitutional yavo zve50% mapositions ma leadership positions kunyanya muparliament kuti ange ari emadzimai.
Munofunga kuti muchabudirira here?
Shangoramba tichingopushawo tichida kuto make sure kuti madzimai awana zvinzvimbo zvavo, vazvimiririre vega. Pane zvese zvinonetsa madzimai nevanasikana, vakwanise kuzvimirira vega vachipusha zvinhu zvinobhenefita ivo neZimbabwe yose.
Avo vange vari mukuru weWALPI Muzvare Stabile Dewa vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinoti gore rino range rakaoma zvikuru nokuda kwechirwere cheCOVID-19, icho chakaita kuti vazhinji vavo vagare nguva refu vasingaonani nehama neshamwari. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika dzakaita seBotswana, South Africa, Namibia, Zambia nedzimwe dzakatenderedza Zimbabwe zvinoti gore rino zvakashayiswa mukanwa kuonana kana kushanyirana zvichitevera kuvharwa kwemiganho senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Muvambi wesangano reOzimbozimbotswana Muzvare Poshia Muzondo vanoti COVID-19 yakaita kuti vanhu vatadze kufamba nyore.
Gore ra2020 rakanga risina kumira zvakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana. Nekuda kwechirwere cheCOVID, vazhinji vakanga vakavharirwa vachishaya mukana kuenda kumabasa, zvinova zvaikonzera kuti vaomerwe neupenyu nekuti vamwe vanorarama nekutengesa kana kushanda maconstruction. Saka vakanga vakavharirwa, zvinoti mari inobuda pawashanda, kana usinawo kushanda mari haibudi. Saka mukana kuenda kumabasa vakanga vakavharirwa kuri zhinji vana veZimbabwe vari muBotswana.
Muzvare Muzondo vanoti sangano ravo iro rakaumbwa nedonzvo rekubatsirana sezvizvarwa zveZimbabwe munguva yematambudziko rakaita rombo rakanaka, sezvo pasina kana nhengo dzaro dzakabatwa kana kuurayiwa neCOVID-19. Sachigaro weZimbabwe Residents Association vaWilliam Murwiri vanoti vanhu vakadzidza zvizhinji mugore ra2020 kunyangazvo zvinhu zvakanga zvakaoma.
Gore ranga rakaoma, munhu wese adzidza zvitsva pamagariro eupenyu. Kana ndichireva zvitsva, ndinoreva kuti tese tadzidza kuti chinokosha chaicho muupenyu chii. Tese taomerwa neupenyu kuti hatina kugona kushanya kufambira hama zvatinosiita nguva nenguva. Taonawo futi kuti dzimwe nguva tinoparadza mari tichifamba hama mumarwendo atinoita haana basa. Asi zvakaoma kudaro, teknoloji yauya kuzotibatsira pakuti nemafoni ane mifananidzo aya takwanisa kuonana nehama kuti vanhu vari kurarama.
vamurwiri vanokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana kushanda pamwe chete kunyanya panguva yematambudziko. Kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuchema misodziro pano kuda kwegore ranga rakaminama. Hurumende yeZimbabwe iri kunyemwerera ichienda kubhanga sezvo vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vari kugara vakatumira hama neshamwari mari vachishandisa madandemutande. Bhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa sonda rapera kuti uwandu hwemari inotumidzirwa munyika kubva kune dzimwe nyika hwakakura nezvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana kusvika pamamiriyoni mazana manomwa nemakumi matanhatu emadhora ekuAmerica kusvika muna gumiguru wegore rino kana zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rakapera. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pana baba anga vachitaura nezve agriculture vaye. Aiwa vari kunyepa baba ava. Nekuti kumamisha kuno kwatinogara topu chayo hatisati tapiwa, vamwe vakangopiwa mbeu chete. Saka unokohwa sei kana usina fertilizer yakakwana? Kupiwa kwacho ndekuti umwe anopiwa mbeu mwedzi uchitanga wozopiwa D mwedzi uchipera. Topu woshaya unokohwei? Baba vanga varege kunyepa vachifunga kuti tinokohwa. Hatikohwe, Zimbabwe icharamba iri munzara kusvika vapa vanhu zvinhu zvakakwana. Muno muZimbabwe hamuna tsimbe, asi kuti tiri kushayiswa zvekushandisa. Kozoti zvekurimisa zvacho zviri kudhura, hatigoni kuzvitenga, mari hatina, hatina usimbe hwokurima. Ndatenda zvangu.
Amai mugariri kuedza, ndinoda kukorokotedza vana vangu vari kusouth africa anonzi Trimo namai Charura mai Tafadzo namai Gobo mai Ano vari kuchiredzi natransparendi ari kurusvinga. Ndinovati vakorokoto vanangu, Mwari vatigonera vatipinzawo muna 2021 tirambe tichinamata Mwari vatichengete.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Starangu Murapo. Murapo ndiri pano paMozambique apo. Iri gore ratabva, iri gore iri handinanga risina kumira zvakanaka. Takutongochemaona ivo vamunangagwa kuti vamunangagwa dai vachisiyawo pachigaro. Dai vasiya havo isu vechidiki tawanawo mabasa. Ndinotenda hangu vamushamarari, ndizita ndiri Murapo. Bye bye.
Makadi makadi ana bajonga kande kande mera nana sisimavrasi namosa ndisingazini mazita iko kumakadi makadi iko yo maita basa ana bajonga kameka ndimere nana sisimavrasi namo wose vatino vanotibudisira nhau dzakanaka kudai. Tinotenda chose, tinotenda nguva zhinji ndinenge chida kuti ndikwadzise vamadzangu dziri kuZimbabwe uko. Ini ndiri kuno South Africa. Starangu ndonzi Mike. Ndatenda zvikuru, Mwari vakukomborerei.
Manheru manheru akanaka. Ezita ndilucky, my lucky 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 moyo. Ndiri kuErisras, Erisras paSouth Africa, kwaJoza, Erisras South Africa. Vanobikwa magetsi panzvimbo ine mapower station ese. Amagwenya emoto ese eSouth Africa ndopatiri paErisras. Makadiko vatsigiri veStudio 7 nevashamarari vose munofarira vana mukomajaya kumajonga jonga jonga ikoko. Isusu tinofara kunoko. Kunokuri nani, mvura yanga ichinaya. Makaitambawo sei Christmas? Isu Christmas haiwa takangoitamba zvenharo vose. Mari dzachineta nenyaya yemalockdown iwawawa. Vamwe takatadza kuenda kumba, vamwe vakaendawo. Ndizvozvo tinofara zvikuru muchitipawo mukana wokutaura kudai kana mukatisawo pamhepo kuti tikwanise kuzivisa zvinoitika munyika. Aishi, tinotoona kuZimbabwe vatanga futi kuita malockdown vachitevedzera South Africa. Sevanoisa lockdown munyika muZimbabwe, iyo Zimbabwe iri puwa. South Africa ita lockdown kubva yatanga palockdown. Inopa umwe manake zvakwa cheSouth Africa umwe naumwe 350 per month yekuti abe 3K lockdown. Oga oga msata mshinani idea no kwa 350. Zano PF aina kana yoka pamuno ndaka wakapa mareko. Saka na chivharanyi kaisinga kuvupa vanhu mareko. Ine chifunga chini. Handikusisi kuti matongere avo. Zvino zvava vanotanga vafunga here kana kuti zvinongoita kana mudumbu kana manyoka anongoti kana auya munhu otomhanya otono otonoita kudaro. Handiziviwo kuti kuzvinzvavo zvinenge tangwa zvafungawo vakuru vezano PF. Zuro ndizuro mutungamiri wavo wezano PF yevamunangagwa vakati haa Zimbabwe inyika yakushandisa mari yayo. Inyika imwe neimwe inosungibva kushandisa mari yayo nekuti mutemo wepasi rose. South Africa inoshandisa marand, Botswana inoshandisa mapula, America inoshandisa mayusa. Saka iwo kana uchida mayusa, inda kuAmerica unogara ikoko. Kauchida marand, inda kuSouth Africa unogara ikoko. Tichiri vemuno togara muno. Nhasi Zimbabwe yadzosera futi yoshandisa mayusa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepa naure Washington Post nezuro musi wezvondo rakabudisa tepi yava Trump vari varunare nemunyori wedunhu reGeorgia vaBrad Raffensperger vachiedza kuvamanikidza kuti vavatsvakire mavhoti anoita zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe nemakumi masere 11,780 kuti vagonzi ndivo vakakunda mudunhu iri kwete vaJoe Biden pakaitwa sarudzo yemutungamiri wenyika. Nyanzvi mune zvemitemo dzinoti zvakaitwa navaTrump zvekuedza kutuma munhu kuti abire sarudzo kutyorwa mutemo uye zvinofanirwa kuti nyaya iyi iongororwe zvakadzama. Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane chinhu chikuru chinotyiwa navaTrump chingaitika kwavari pavanobva pachigaro mumasvondo matatu ari kuuya. Muzvinafundo Masocha vanoti izvi zviri kukonzerwawo neruzivo rushoma rwavaTrump munyaya dzezvematongero enyika nenyaya dzezvemutemo.
Chandiri kuona pakusahwisisa mutemo wezvamaelections wavaTrump pamwe kuti patasvika pari zvino munyaya dzesarudzo yeAmerica hapasisina chichachinja chichaita kuti vaBiden makone kutonga. Zvekare mavhotsi avanhu haakwanisi kuwanikwa pari zvino kuti kuvhota kwakatopera. Hakuna kubira kwakaitwa. VaTrump vakaruza mumakota anosvika makumi matanhatu 60 makotsi vachiruza yaivo kundakabirwa. Saka kwavanenge vachidembetera Secretary of State avo vanofambisa sarudzo dzokuGeorgia kuti vavawanire mavhotsi okuti vahwine, zvinoshayiwa kuti anowanikwa papi, nokuti kuGeorgia vakatsvagurudza vatsvagurudzazve kuti vavone kuti pane biridziro yakaitika here. Zvikashayikwa namakotsi zvakashayikwa namataredzi mhosva vakashayikwa, ivo vaTrump pachavo navanhu vavo havana kukwanisa kunge vabuda noumbohwo ngokuti zvavanotaura zvino umbohwo hupi. Saka kunoratidza kusafunda kwavaTrump, kunoratidza desperation yavaTrump yekudoka. Pane zvimwe zvavari kuvhunduka kuti kana ndazoruza ndabuda apa ndichazoitwa zvakati zvakati, pamwe zvatisingazivi isu, nekuti munhu mukuru wakaita saizvozvo haangafoneri mumwe munhu mukuru ogara pasi odembetera kuti ndibetserevo kubira, ndibetserevo kuvhuna mutemo wamaelection ndihwine.
Ko nai profesa,
Kana mchiti kusanzwisisa kana kusaziwa kwa Trump kuma masineta ya ariku kuwa tsigira
masineta wa vanenge vanhu vanoda kuonekwa kuti pamwe pavanozo da kuvoterwa mberi kunoenda kana kuita president vanenge vakusikama kuti takambova wapakati kunoita zvakare pamutemo vanobvumidzwa kuti vakwanise kukwidza vanobvumidzwa mutemo unovabvumidza kuti vakukwidze pari zvino asi havazombokwanisi kuti vave majority vawande kudarika vanobvuma zvakaitwa izvozvizi ava vanhu vo zvakare vanogona kunge vanotya vatrump kuti kana ndikasasapota vatrump mberi kunoenda kuva Trump havazondisapoti kana ndakuda kuvhoterwa navanhu
nyaya yava Mike Pence avo vanofanira kutungamira panenge pachitambirwa mavhoti eElectoral College nematare ese eParamende zvinoita sekuti vaTrump havasi kuda kuti vaPence vaite izvi chii chamuri kuona apa munozvinzwisisa sei
vaTrump vangangosada kuti vaMike Pence mutevedzeri wavo afambise basa iri asi va Mike Pence vachaindirira mberi nokufambisa basa iro nokundo zvinoda mutemo weAmerica. Va Mike Pence havangazvikanganisi vachivhuna mutemo zvinogona pamwe kuzovaendesa kujere va Mike Pence vavo. Saka va Mike Pence vagara vangobuda pachena kuti ini ndichaita basa rangu sapamutemo wenyika yeAmerica. Zvekare havana simba rokumisa utongi kwava Biden. Vakati iwe ini ndichangotsika panotsika mutemo womuAmerica vane kodzero yekuita izvozvo zvekare vaMike Pence vane kodzero yekuita basa ravo vari pamutemo ndoungwaro hwaMike Pence hwavaratidza ikoko kuti aiwa nyange vakavengwavo asi vachavengwa vachivengerwa mutemo wenyika yeAmerica
kukurudzira kwavaTrump vatsigiri vavo kuti varatidzire nemusi umwe chete matare eParamende achitambira maElectoral College votes okukunda kwakaita vaBiden chii chiri kutsvagwa navaTrump vari kuedza kuita sei nenyaya iyi
chatinoona ndechokuti unhu hwavaTrump ndohuya kungoda kuita zvinhu zvinovafadza chete zvisina rudo rwenyika yeAmerica pazviri nokuti kuti vange vachikurudzira vanhu kuti vanhu vandoratidzira ivo vasina umbowo kuti vakabirwa zvinoshatisa zita reAmerica zvekare zvichazokonzera kurwisana kwavanhu nokuti pavanokurudzira vanhu vavo kuenda kunoratidzira avawo vamwe vanosapotawo vaBiden vachaendavo kunomira navaBiden zvekare izvozvo zvinokonzera kuti vanhu varovane zvozoshatisa zita reAmerica kurwira sarudzo dzakatopfuura kare kurwira sarudzo dzavakatoruza kare
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 Baba Nicholas Zakaria nekambo kavo zvomvela mvela sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere 380 Human Rights Watch inoyambira South Africa kuti isapomera mabvakure mhosva yekuunza coronavirus kuSouth Africa
Sangano Re Women's Academy for Leadership and Political Excellence. Rino indesava Emerson Mnangagwa kudarira pamsoro redzimosva. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.